Pa urupangu kubvamu neshumiro zhinji gumi neshanu kunzeuko ku Arizona. Chakava nenguva inoshamisa. Ishe Jesu vakatiropafadza zvakanyanyisa kwazvo. Vakaedza zvishoma kushandisa zano rashe. Ndinoimba kuti iyi ndiyo ingava nzira chaiyo yekuzvitaura nayo. Kupinda mukati motungidza tungidza nzvimbo yacho nemoto kutanga. Ndakapindamo mazuva akati kuti nguva yacho isati yasvika. Ndikava neshumiro gumi kana gumi nembiri kumachechi acho makuru emuPhoenix yose, Sunny Slope neTempe nekuMesa zvakare nezasi kupfuura neikoko. Uye tikaita sekutungidza tungidza mativi ese nemoto zvikatungamira zvese kuusiku hushanu hweconvention. Uye yakava convention hurusa yatakambova nayo muNorth America. Yakanga yakakura kwazvo, kudya kwemangwanani kukurusa uye zvakare nemabiko usiku ihwohwo. Handina kukwanisa kuziva kuti vakanga vari vangani vakagamuchira Mweya Mutsvene. Vakanga vakawanda kwazvo vakagamuchira Mweya Mutsvene, uye kuti vakawanda zvakadini vakapodzwa nevakaponeswa. Zvakaisvonaka kwazvo. Saka tinotenda zvikuru Mwari tichiona nguva ichikwira kumusoro. Varume vakuru vazhinji vakauya. Mumwe wavo, izvi zvichaita hama Neville zvinhu zvakawanda kwazvo zvakanaka. Ndakaona mushumiri wepresbyterian anobva mupresbyterian college hurusa yacho munyika ino achitamba mumweya. Ini zvangu chakava chimwe chinhu zvechokwadi. Akagamuchira Mweya Mutsvene. Zvino ipapo akandiudza akati, ndine imwe yematepi enyu, akati, yakanga isina kunyatsonaka. Akati, yaingova nepamwe paisangonyatsonzwika, asi akati, ndakaitora ndikaenda nayo muchikoro changu ndokuiridza. Ndokuti, sezvo aive iye murume mukuru wedzidzo yepfungwa ipapo, akavaita kuti vese vanyarare. Manje vakakwanisa kurinzwa kamwe chete zvisinei, akadaro. Uye akati, aiva ne, zvino akati, akatanga kutamba mumweya muchechi make mushure mekunge agamuchira Mweya Mutsvene. Zvino vakati, mufundisi, muchadzidzira rini mamwe matambiro matsva? Akati, kana ungano yangu yadzidza iwo aya. Ndakafunga kuti zvaive zvakanakisa munoziva utungamiri hwepresbyterian hongu. Akati, kana ungano yangu yadzidza iwo aya. Saka ichocho chinhu chakanaka, sezvingori mucheche mudiki achingori mutsva asi zvakadaro angari. Zvino munoziva zvaaizofanira kunge ari kuti ave profesa wedzidzo yepfungwa pachikoro chikurusa chepresbyterian muBoston. Zvakanaka, chiri muUnited States. Ndakaona mumwe wevana chiremba vakuru vemwoyo wekwaMayo achiparidza evhangeri mweya uye achitaura nendimi. Ini zvangu, ndakaona mumwe mazvikokota aive muSeventh Day Adventist anobva ku aive mazvikokota wekurapa mwoyo nepahuro zvakare. Uye iye ari mutana akagamuchira rubhabhadzo rwemweya mutsvene. Akaugamuchira. Umwe usiku ndakaturika maoko pamusoro pake muruvanzi uye akagamuchira Mweya Mutsvene. Saka tiri, zvingori zvinhu zvakawanda kwazvo zvakaitwa naIshe wedu zvatinotenda nazvo, uye kunyanya kuzviona panguva ino. Ndikabva ndati kwavari, munocherechedza here kuti ino inguva ipi? Apo mhandara yakarara iri kutanga kukumbira mafuta. Yaive nguva yekuuya kwechikomba, uye vanhu ava vakanga vakagadzirira vakapinda. Ndinofara kwazvo kuziva kuti tiri kurarama pano mumazuva ano ekupedzisira. Maona, ndinotenda kuti tiri kurarama mune imwe yenguva dzinoshamisa kwazvo dzati dzambozivikanwa pasi rese. Pangori pazuva iro rinoteverwa nerekuuya kwashe. Hazvina kunakisa here izvi? Pafungei kuti chero nguva hayo zvino rugwaro rwese rwave pedyosa nekuzadzikiswa. Uye saka tiri kumutarisira chero nguva. Uye tinofanira kurarama tiri pasi pemhando dzakadaro dzekutarisira kuti chero nguva ipi zvayo zvinogona kuitika. Gara wakanamata, wakagadzirira. Pane dzimwe nharurano nhasi, ini mumwe ndasangana nemumwe mumishinari wekuFormosa, mukadzi weumhare ane makore 43 ekuberekwa, zvokuti anoita sekunge ane 45. Uye iye achiri kunzi muzvare, uye anofanira kunge aive tsvarakadenga paudiki semusikana. Uye akati akakudzwa mumusha wechikristo umo, hongu yaireva kuti hongu, uye kwete yaireva kuti kwete. Zvino akakurira pasi pedzidziso yakaoma kudaro. Iye ndokuti, hama Branham, pazera rekuti akati anenge makore masere kuberekwa, ndakafunga kuti ndakapa upenyu hwangu kuna Ishe Jesu. Akati, anenge makore gumi nemaviri kuberekwa, ndakanyengerwa nemumwe mushumiri wesangano kuti ndinofanirwa kuwana chikomborero chechipiri, uye akati, zvino ndakanyengerwa zvikuru mazviri. Asi akati, kunge pamakore gumi nemanomwe kuberekwa, ndakagamuchira Mweya Mutsvene zvechokwadi. Uye akadzoka kuno zvino ari kuedza kumutsa mamwe emachechi akarara eBaptist. Akati, kana paine chinhu chaakaona chakafa, iye mubhaptisma chake, akati, ndiwo aya machechi eBaptist akafa seri kunoku. Akaadaidza kuti mamochari. Ndikati, zvakanaka, ndinofunga kana imi muri pamberi pehondo. Ndinofunga iko zvino ane, chimbofungai, ini ndine makore makumi mashanu nemaviri. Akanga atobuda kunze semumishinari ndisati ndaberekwa. Zvino ndaifunga kuti ndakwegurisa kuti ndipinde mumunda wokuvhangera, uye ndinofunga ini zvangu ndiregerereiwo Ishe. Uye iye akangosimba achipenya uye akabengenuka sezvaaigona kuva, uye achidudza zviitiko zvemunzira uye kuti evhangeri yaidiwa sei muFormosa nemuChina neJapan nekumwe kwakadaro. Nokudaro vakamudzosa kubva mumunda wokuvhangera vakati, iwe haugone kuenda mumunda wokuvhangera mushure mekunge wapfuura zvera remakore makumi nemanomwe munoziva. Saka vakamudzosa, asi haasi kuzogara akanyarara, ari kuenda kumaconvention ose aebhaptist. Iye ndokuti Billy Graham akati, nzira yanga achibata nayo mharidzo yebhaptist yakava mungava kucheche yebhaptist. Akati, haende mberi navo zvakakwana kuti vawane Mweya Mutsvene. Akadaro, oh, hanzvadzi, garai naizvozvo chaizvo. Ndizvozvo. Iye akati, maChina ari kumashure uko. Akati, akanga asingangovasiya vachienda vachiti, tinotenda Jesu Kristu. Akati, zvakanga zvakanaka hazvo, asi akati, aivaita kuti vagarepo kusvikira chimwe chinhu chaitika, uye ipapo vobva vava maKristu chaiwo. Ndikati, ndiwo mafambiro azvo, hanzvadzi. Ngovaudzai ngavagarepo kusvikira chimwe chinhu chaitika. Ko, dai vaapostora vakati zvino mushure mazuva mapfumbamwe, tinotenda kuti tawana, munoona. Ngatiugamuchirei nekutenda uye toenderera mberi nemabasa edu. Munoona, zvingadai zvisina kumboshanda. Vakamirira vari ipapo kusvikira vaziva kuti pane chinhu chaitika. Uye ndiro dambudziko redu nhasi, hatigari nguva yakareba zvakakwana. Zvakanaka, ndicho chikonzero. Mushure meizvozvo tinogona kungorarama chero mhando yeupenyu, kuita chero chinhu. Hazvimbotinetsa kana, nekuti hatigarepo nguva yakareba zvakakwana. Nhasi tirimo, mangwana tiri kunze, uye nenzira iyi nenzira iyo. Kana tikagara nguva yakareba zvakakwana kusvikira wapinda mukati wovhara musuo shure kwako, uchagara ipapo zvino. Wakasimbiswa kusvikira pazuva rekudzikinurwa kwako. Ndinofara kwazvo nekuda kwaizvozvo. Uye takava nenguva yakanaka kwazvo sezvo ndataura, kuPhoenix nemumupata, uye nemakristu mazhinji ikoko. Vazhinji vavo vakabatirira neupenyu hwakakosha. Ndakakwira kumusoro paSouth Mountain, mudzimai wangu ari kumashure uko neni. Rimwe zuvapo shamwari dzedu, munin'ina wangu Doc, akachengeta vasikana vaviri, uye Hamani hanzvadzi Wood vakachengeta mukomana. Uye ini nemudzimai wangu takava neimwe nguva yechipiri yekusasana kwevachati. Zvino mudzimai wangu ndokuti, Bill, unoziva, iyi yanga iri nguva yekusasana kwevachati chaiyo kupfuura yepakutanga. Akati, kekutanga patakaenda panguva yekusasana kwevachati, chinhu choga chandakaita kwaingova kugara mumusasa ndichikumirira kuti udzoke kubva kunovhima. Akadaro. Ndakaita sekushandisa kamwe kazano kadiki, munoziva, ndakafunga zvakanaka. Iko zvino handina mari yakawanda. Yaive yakachengeterwa mugaba rebaking powder yaikwana kuti ndiende parwendo rwokuvhima. Asi zvakadaro, ndakanga ndiri kuzochata mumatsutso iwayo. Saka ndakafunga ndongozvibatanidza zvese pamwe chete, munoziva, uye pandakanga ndiri parwendo rwokunovhima, kwaizova kusasana kwevachati, munoziva. Saka takazvibatanidza. Asi panguva ino takazvibhadharira ndokunyatsobuda tichienda, uye chaizvo takava nenguva yakanaka. Uye vazhinji vavo vakabva patabhanekeri iri pano. Ndinotenda hama Southman, mhuri yavo iri kumashure uko, uye nahama Tom Simpson nevamwe, nahama Magwaya, uye isu tose takava nenguva huru munashe. Saka takaenda kuSouth Mountain ringori kumaodzanyemba kwePhoenix. Zvino ndokuenda tichibva pane zviya zvinomanikidza. Zvinomanikidza zviri muguta rechimanje-manje. Ndiko kusaka apo vanhu pavakatanga kuwanda panyika, chivi nemhirizhonga zvakapinda. Zvino ndakatarisa kumusoro ikoko, uye ndakagara pakakwirira kwazvo kuitira kuti tione mupata wePhoenix. Ndikati kumudzimai wangu, hamene kuti kangani kubva patagara pano mumaminitsi gumi nemashanu aya kuti zita rashe ratorwa pasina muguta iro. Zvakanaka, munzvimbo yeguta rakakura tichitora Timpi uye neSunnyslope uye nekupfuura neimomo, ndinofungidzira kuti pane vanhu miriyoni vari mumupata iwoyo. Ndikati, makore mazana matatu apfuura, makanga musina chimwe chinhu kunze kwemadhorofiyo nemakava imomuno, uye pamwe mumeso ashe zvingava nani dai zvadzokera kuva saizvozvo. Ndizvozvo chaizvo. Kunyange hazvo guta guru, guru rakavaka ipapo nedzimba dzakanaka nezvakadaro zvichiyevedza, asi zvingava zvakanaka zvaizova zviri nani kana dai varume nevakadzi vaifamba vachikwira nekudzika mumigwagwa vakasimudza maoko avo mudenga vachikudza Mwari pamwe nekuvatenda. Asi panzvimbo yaizvozvo vari kutuka nekungoenderera vachinwa ingoregai budiriro yeungwaru ichipinda, ipapo huipi hwatovepo. Ndikati, upombwe hungani hwakaitwa manheru apfuura usiku hwapfuura muguta rino? Vangani vakadhakwa? Dzimba ngani? Zvingani? Zvingani zvinhu zvisina hunhu zvaiitwa muawa yadarika muguta guru rino? Zvino mudzimai akati kwandiri, ipapo akataura chimwe chinhu chakadai ndichifunga hangu, saka zvinobatsirei kuuya kuno zvino? Wabvirei kumba uchiuya kunze kuno? Ndikabva ndati, hezvino zvazviri, mushure mezvose izvozvo zvinova chaizvo zviri muruzhinji, asi kune boka diki revashoma zasi uko. Minamato mingani yakatendeka yakaenda kudenga manheru apfuura zasi uko yevari kungouya kushumiro? Uye vakaita zvakanaka kwatiri zvokuti machechi aitozara zuva risati ranyura zvokutoti hawaigona kupinda muruvanze rwakapoteredza nzvimbo yacho. Naiwo masangano acho nevakadaro uye Ishe vakadurura mweya wavo vakaropafadza. Uye handina kumbodzora zvibhakera, ndakaramba ndichingorova paevhangeri. Uye dzimwe nguva hongu zvakati kwashararei kwazvo, asi ndiyo nzira bedzi yandinozviziva nayo. Makakwasharare mumuno, asi kuchange kwakatowedzera kukwasharara padare rekutongwa patinofanira kuzomisidzana nazvo. Saka pamwe chete chaive chinhu chakabwinyiswa, uye tinoda kutenda chechi iri pano nekunamata uye nekubatirira patiri nekutichengetedza tiri pedyo nemuchinjikwa. Uye zvino patadzoka kumusha zvino imo muno, uye ndingadai ndadzika mangwanani ano pamwe kuti ndigonamatira vamwe vevanorwara, ndine nhaurirano dzakawanda dzakamirira, nyaya dzekuti dzimwe dzacho ndakadziwana mazuva mashoma kubva pandanganga ndiri pano, dzanga dzakamirira mwedzi wese wandanga ndisipo. Saka vari kuedza kuenda kwavari nekukurumidza nepavanogona napo pese, vachivatora kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwavanenge vari. Ishe vachitendera, mune mamwezve mavhiki maviri ndichaenda kuTucson uko zasi kwakadzikira. Uye zvino vana muzvina bhizimisi nguva ino, saka munogona kunamatira izvi. Handifarire kuita chinhu kusvikira kutanga ndazvitenda kuti kuda kwashe. Zvino convention inotevera iri kuuya muModesto, uye kubva ipapo toenda kuWashington, mudunhu reWashington. Uye neZurich tevere Palestine, uye tozopinda muSouth Africa. Uye izvozvo zvese zvichaitika pakati pazvino nachikumi, uye ndakakokwa kuti ndive mutauri pamaconvention esaya. Uye zvinogona kundipa mukana wekupinda muSouth Africa zvakare. Kufona kwavanoita mwedzi wega wega tinowana kokero, asi kana imwe pane kupatsanuka kukuru mumachechi, machechi ePentecost. Saka kana iwe ukaenda kune rimwe divi, rimwe racho harizove nechekuita nazvo, uye havazobatirana pamwe chete. Saka ndakangomira hangu kumashure zvino kwaanenge makore mashanu ndiine kudanwa mumwoyo mangu kuti ndiende. Uye zvino pamwe kana vana muzvina bhizimisi vakanditora, zvakangokwana kuti nditsigirike kubva kumativi ese maviri munoona. Uye zvinovaita kuti vese vasvike panyaya imwe. Vese vanozofanirwa kuuya kuzobatirana mune izvozvo, nekuti zvinodiwa zvemari zveavo, zvinodiwa zvemachechi avo ndipo pazviri. Saka vanotofanirwa kuuya kuzotanda nyadzi dzavo munoona. Saka pamwe kungava kuri kuda kwashe zvisinei, handizive. Zvinonzwika sezvakanaka, asi ini handizive. Uyezve mugore rino hama Borders vakandipa urongwa hwemafambiro kana kuti kokero dzacho, uye kutaura chokwadi raive bhuku rakakora rakapetwa kaviri sezvizvi idzo dzakauya kubvira pakisimusi yapfuura rekokero dzemunzvimbo dzakapoteredza. Zvakanyanyisa kuti pfungwa dzemunhu dziedze kuzvigadzirisa, saka handina kutora kana imwe chete yadzo. Ndichangotora musangano mumwe chete ndomirira kuona kwandichaudzwa naShe kuti ndiende kubva ipapo. Zvino ndozoenda kunotevera, uye zvadaro nekunozotevera uye nekwese kwaachandiudza kuti ndiende. Saka imi ndinamatireiwo. Ndinorangarira gore rakapera zasi nehama kana hanzvadzi Cox zasi uko, apo hama Agenbright vakandidaidza kuti ndiende parwendo urwu kuAnchorage. Ko, dai ndakaenda pane irworwo nekungofungidzira kuti zvainge zvakanaka. Zvino ndanga ndichifunga iya kufungidzira. Ndakapanidza pamusoro penyaya iyoyo. Ndakati pandakaendako, ndakaudza vakomana vematepi, musarekodhe matepi, musaende kunoita matepi. Ndichaparidza pamusoro pezvidzidzo zvimwe chete zvandakaparidza pano. Ndinofunga ndakaparidza chimwe chandakaparidza pano. Zvimwe zvose zvaiva zvitsva. Uye hama magwaya vakadzitora dzose hadzo. Kufungidzira. Saka dai ndakaenda kumusoro ikoko ndichifungidzira, zvingadai zvakatosiyana nezvakazoitika. Chiratidzo chingadai chisina kuzadzikiswa. Asi chiratidzo chakazadzikiswa, uye imi mose munozviziva izvozvo kuti Ishe vakaropafadza sei. Zvino pane chimwe chinhu changa chiri mumwoyo mangu kwenguva yakareba. Chechi, chinamatirei. Imi vanhu mese muri pano munozviziva kuti kubva ndichiri mukomana mudiki handina kumbobvira ndakagutsikana munyika muno. Mwoyo wangu wese wagara uchishuvira kumadokero. Uye ndinorangarira pandakanga ndichichekera mbuya vangu uswa kumusoro uko kunzvimbo yacho duku. Yaiva iyo yakanga iri yechechi pano, nzvimbo iyoyo. Ndakanga ndakagara pamastepisi. Zvino mweya mutsvene wakataura kwandiri akati, handikwanise kuenderera mberi nekukuropafadza kusvikira wanditeerera zvakakwana saAbrahama. Maona, uye Abrahama, Mwari vakamuudza kuti azvitsaure aende kwake ega. Uye paakadaro, akaenda pamwe nababa vake, mwana wemunin'ina wake, uye kusvikira Abrahama azoteerera Mwari zvakazara. Ipapo pakava nekuzadzikiswa kwakakwana kweizvo Mwari vakanga vamuvimbisa. Zvino chisungo chimwe chezvisungo zvikuru zvakanga zvakandisungirira pano vaiva amai vangu, munozviziva izvozvo. Uye zvino amai vakaenda kunova naIshe Jesu. Uye handizive kuti ndonanga nenzira ipi kuti ndoita sei. Saka ndinamatireiwo. Zvino hama Neville, ndafamba ndichibva papuratifomu ndikafunga kuti zvakanaka regai ndiende ikoko. Mumwe munhu ndokusangana neni akati, ini zvangu vane shumiro huru ine zvakawanda usiku hwanhasi. Akati, vachava neshumiro yokuparidza, shumiro yenziyo, shumiro yemunamato, zvadaro vozotora mipiro. Ndobva ati, vane kugeza natsoka, chirayiro neshumiro yerubhabhatidzo. Ndikafunga, hama inonzwisa urombo, ni zvangu. Zvose izvo, ndinoziva kuti chii, zvichida mushure mekuparidza nesimba mangwanani ano. Zvino ndafunga kuti ndichangoverevedza ikoko pamwe vangada kuti ndigopa chirayiro. Zvino vati, mungatiparidzirewo here manheru ano kana muchinzwa kutungamirwa? Saka ndinoziva zvazvinoreva. Saka ndadzokera ndikanotora gwaro pano ndikanyora manotsi mashoma. Uye pamwe Ishe vachandibatsira kuti ndigopa mharidzo pfupi yemaawa angangoita mana. Uye shure tozova zvedu nekushambidza tsoka dzedu, tevere chirayiro zvakare. Uye ini pamwe ndichapedza nguva iyoyo isati yasvika. Aiwa, ndanga ndichingotamba nemi hangu maminitsi angangoita 20, 23. Ipapo tozova nerubhabhatidzo. Tsoka, chii chinotevera ino? Chirayiro. Chirayiro chinotevera ino, kwozouya shumiro yerubhabhatidzo. Zvino tinofara kuti muri kuzobhabhatidzwa. Zvino kana Mwari vachida uye zvichifadza, uye kana zvakanaka kumufundisi nevanhu, svondo inouya mangwanani ndichange ndiri zasi kuno kuzonamatira vanorwara uye nekutaura kana Ishe vachida. Svondo iri kuuya iyi, nekuti ini pamwe svondo inotevera yacho ndichange ndaenda zvakare. Uye zvino kana ndirimo ndinoda kuuyawo uye ndotaura pano, nokuti takaita sokubatana pamwe chete sehama. Uye hama Neville neni pano, uye tinodanana, uye tinoda kugara pedyo nepedyo nekubatsirana. Se izvi zvinoita sekusaremekedza, asi ndinoimba kuti hazvinzwike saizvozvo kwamuri. Vakori vakati imwe nguva, ivo ndakanga ndiri mukushambadzira marambi ndichitengesa magirobho ekambani. Uye vakatenga magirobho akawanda aizovachengeta kwemakore 4 kana 5. Ini ndakavacheukawo ndichibva ndatenga Ford kubva kwavari. Vakati, Billy, ndinotenda kuti tiri kungokwenyana kumusana apa. Saka ndizvo, handiti zvakaita sekungobatsira panguva yepakunodiwa. Saka ndizvozvo, isu tinoziva nzira yekuuya nayo kuzonunurana uye nekubatsirana. Zvino ngatichiendai kune chikamu chazvo chekurevesa zvino. Uye kana ndisiri kukanganisa, ndinotenda kuti ndiri kuona hama Bila kumashure uko, imwe hama mushumiri. Uye nhasi pandapfuura nepano, hama Johnny Jackson vanga vakamira kunze uko muchivanze pamwe nahama Critch. Vanobva here neshumiro pano dzimwe nguva? Shumiro yerubhabhatidzo, ndaona. Zvakanaka. Tinogona kuvagadzirira mvura kana vaine vekubhabhatidza. Tinayo mvura, zvakanaka. Saka zvino, nekuti tichazova nechirayiro, ndafunga kuti zvingava zvakanaka kana ndikataura pamusoro pechirayiro kwemaminitsi mashoma. Zvino, tisati tasvika kushoko, ngatiisei zvimwe zvese parutivi zvino, uye zvese zvehwana hudiki neupwere hwedu, uye toswedera muupo hwaMwari nemunamato. Ngatinamatei. Zvino, nemisoro yedu yakakotamiswa, uye ndinoimba nemwoyo yeduwo zvakare. Kana paine chikumbiro muno chingadaro, uchida kuchizivisa kuna Mwari, uye uchida kuti ndikurangarire pamberi paMwari, ungaite here kuti chizivikanwe nekusimudza ruoko rwako kuna Mwari. Mwari ngavape mumwe nemumwe chikumbiro chake. Mwari samasimba, Baba vaishe wedu Jesu Kristo, vakamumutsa kubva kuvakafa ndokumuisa kuruoko rwerudyi rweumambo. Achirarama nguva dzose kuti areverere pazvinhu zvatinotenda kuti akatiitira, uye tichipupura kuti ndizvo. Tinonamata Ishe Mwari kuti manheru ano, kuti mutikanganwirewo zvivi zvedu. Tinoda kugara pasi peropa nguva dzose, nekuti hatizive kuti chii chingangoitika. Zvinhu zvose zvava kuda kupera. Tinonzwa kudaro, Ishe, kuti kuuya kwaShe kwaswedera. Uye tiri kugadzirira kupinda parwendo. Uye sezvatinofunga nezverwendo, tinogona kufunga nezvemasutikesi, uye nezvimwe zvezvipfeko, uye nedzimwe zveshangu. Asi zvakasiyana sei nerwendo urwu? Harusi rwekurongedza, ndwerwekutoburitsa, uchiisa parutivi. Semuranda wenyu mukuru Pauro akati mubhuku revaHebheru chitsauko 12, tinobvisa zvose zvinoremera nekusatenda kunotinamatira zviri nyore, kuti tigomhanya nekutsungirira nhangemutange yakaiswa pamberi pedu. Uye hatigoni kuprofita zvino pamusoro pezvinhu zvakanaka kunyika ino yechimanje-manje. Chinhu chega chatinogona kuprofita kubudikidza nemweya injodzi, matambudziko, kudengendeka kwenyika, masaisai emafungu makuru, zuva nemwedzi zvichikundikana, chechi iri muzera reRaodikia, Kristu ari kunze kwemukova achigogodza kuti apinde. Mwari, Samikaya wekare aizoropafadza sei Ahabhu, icho chiprofita chaipikisana naye. Muprofita mukuru uya Eriya paakauya kwaari, uye nekuti akanga auraya munhu akanga asina mhosva Naboti, saka akati, imbwa dzichananzva ropa rako. Saka Mikaya aizoprofita sei zvinhu zvakanaka? Ko vana vakazadzwa nemweya wanhasi vangaprofita zvakanaka sei kuvanhu vanoita zvivi vasina kana hanya, avo vakadzingira Ishe kunze? Mwari, tinongoona kuvava kwekutongwa kuri mberi, uye nekudanidzira kune avo vasina kururama. Tizirai kuna Ashe, nekuti ndiye dombo munyika yakaoma. Iye ndiye utiziro munguva yedutu. Uye zita raShe ishongwe yakasimba. Uye vakarurama vanomhanyira mairi, uye vagochengeteka. Tingafunga sei zvemaguta makuru akavakwa eupoteri? Uye kana uyo ari kumudzingirira, mushure mekunge murume uyu zvino apinda mumushongwe, akange achengeteka, hapana chaigona kumubata. Mwari, ngatimhanyei nekukurumidza kunaShe, nekuti ndiye utiziro hwedu nesimba redu nerubatsiro rutoripo ipapo panguva yedambudziko. Saka nekuona neziso rechapungu, tingati dambudziko richiumbika, makora achikunguruka, mabhanangana nemheni yekutonga zvichidzika pamusoro penyika. Tinoziva kuti dutu raswedera. Manheru ano, Ishe, tinonamatira ava pano vakasimudza maoko avo. Handizive zvavanoda, Baba, imi munoziva. Ndinonamata kuti mugopa zvese kumweya yavo yakakosha, izvo zviri kurehwa kuseri kweruoko urwu rwakasimudzwa. Zviite, Ishe, podzai vanorwara, nyaradzai vakaneta, ipai mufaro kune vakamanikidzwa, ipai rugare kune vakaneta, zvekudya kune vane nzara, zvekunwa kune vane nyota, mufaro kune vakasuwa, simba kuchechi. Ishe, unzai Jesu pakati pedu manheru ano. Patiri kugadzirira kudya chirayiro chinomiririra mutumbi wake wakamedurwa, tinonamata, Ishe, kuti achatishanyira nenzira iri pamusoro. Ropafadzai ungano iidiki, mufundisi wayo anodikanwa, hama yedu Neville nemhuri yavo, uye madhikoni, matrustee nemunhu wese ari pano. Ropafadzai vamwe, Ishe, pasi rose vakamirira nemufaro kuuya kwaShe. Marambi akagadzirwa, uye machimbini ose akanyatsopukutwa, uye chiedza cheevhangeri chichivhenekera munzvimbo dzine rima. Zvino ndibatsirei, Ishe, nemashoko mashoma iwaya, riropafadzei apo patinoriverenga, uye mutipe zvariri kureva, nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Zvino tinogona kuvhura mubhuku kuchitsauko chetanhatu chamutsvene Johani, uye zvingava zvakanaka kuti mumwe nemumwe wedu averenge chitsauko ichi chose kana taenda kumba. Ndinoda kuverenga kutangira pandima 47 zvichidzika kusvika pa59 nedzese dzepakati, senzira yekuvaka musoro wenyaya pachidzidzo chechirayiro. Jesu achitaura zvino pamutambo. Yakanga iri nguva huru zvaive zviri mitambo iyi. Vakanwa mvura kubva mudombo kumiririra dombo raiva murenje, uye vaidya nekuti mana yakanga yawa mazana mazhinji emakore akanga apfuura mukurangarira. Wakanga ungori mutambo wePaseka sewatinawo usiku huno. Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, uyo anotenda kwandiri ane upenyu husingaperi. Ndini chingwa cheupenyu. Madzibaba enyu akadya mana murenje uye akafa. Ichi ndicho chingwa chinoburuka kubva kudenga chekuti munhu adye pachiri uye arege kufa. Ndini chingwa cheupenyu chakaburuka kubva kudenga. Kana munhu akadya chingwa ichi, achararama nekusingaperi. Uye chingwa chandichapa inyama yangu, yandichapa kuitira upenyu hwenyika. Zvino vaJudha vakakakavadzana pakati pavo vachiti, ko, murume uyu angatipa seiko nyama yake kuti tidye? Zvino Jesu akati kwavari, zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yemwanakomana wemunhu nekunwa ropa rake, hamuna upenyu mamuri. Ani naani anodya nyama yangu neanonwa ropa rangu ane upenyu husingaperi, uye ini ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Nekuti nyama yangu chikafu chaicho, neropa rangu chinwiwa chaicho. Anodya nyama yangu neanonwa ropa rangu anogara mandiri, neni maari.
As the living Father has sent me,
Baba vapenyu sezvavakandituma, neni ndinorarama kubudikidza naBaba, Saizvozvo, uyo anondidya, kunyangwe naiye achararamawo neni. Ichi ndicho chingwa chiya chinoburuka kubva kudenga. Hazvina kuita semadzibaba enyu akadya mana uye akafa. Asi uyo anodya chingwa ichi achararama nekusingaperi. Akareva zvinhu izvi musinagoge achidzidzisa paKapenaume. Dai Ishe varopafadza shoko ravo. Ndinoda kwemaminitsi mashoma kutaura pamusoro pechirayiro. Shoko rekuti chirayiro rinorevei? Kukurukura zvinoreva kutaura. Kuva nechirayiro chaizvo izvo zvinoreva kuva nekuyanana, kukurukurirana. Kana ukataura parunhare nemunhu, mova nehurukuru, ipapo muri kukurukurirana. Uye kana tikauya parutivi tomira shure kuri kumashure kwechivakwa, chero munhu hake nemufundisi kana vamwewo vanhu vaviri vari kukurukurirana. Zvino haukurukure neredhiyo nokuti haugone kuidaira kana terevhizheni, asi kana unogona kudaro nerunhare nekuti muri kukurukurirana. Hazvingori zvinobva kudivi rimwe. Zvaka handikwanisi kukurukura nemi iye zvino nekuti imi hamupindure. Saka naizvozvo kunenge kuchisiri kuuya kuzonzwa mushumiri achipa mharidzo yake. Hakungave kuuya pamwe chete kuzokurukura. Hurukuro haingavi izvozvo. Kana ukauya kuzongokurukura nemushumiri, unomudaidza parutivi kana mumwe wodunga munhu, zvino wokurukura nemurume kana mudzimai iyeye. Asi kune chatinouya ichi machiri, chirayiro ndechemumwe nemumwe wedu sedunga munhu kuti akurukure naKristu. Ndiko kukurukurirana. Zvadaro, kukurukura hakusi kwekuti munhu mumwe chete ndiye ari kungotaura, tiri isu toga tiri kutaura, asi kumirira nekuona zvaanotaura achipindura kwatiri. Zvino ipapo ndipo nguva zhinji patinoita mhosho dzedu huru, pokuti ndisu toga tinongotaura bedzi uye hatimire kumupa mukana wekupindura. Tinoenda dzimwe nguva tonoti, Ishe, ndinoda kuti muite zvakati nezvakati uyewo zvakati nezvakati, amen, toga tatosimuka tichienda. Zvino uku chaizvo hakusi kukurukurirana, uku kungoenda kunokumbira fevha. Asi ukagara kwenguva yakareba zvakakwana kusvikira apindura, ndipo paunowana hurukuru, kukurukurirana naShe. Zvino uye nzira huru yekukurukura ndeyekubvumirana. Munofanira kubvumirana pane zvimwe zvinhu. Zvino uye zvinoshamisa kuti dzimwe nguva patinowana zvinhu izvozvo, kudya kunobatanidzwa nako. Zvino mukatora vanhu vemabhizimisi, kana vachida kuita bhizimisi, vanokoka mumwe munhu kunodya, uye mushure mekunge vagara pasi uye vadya, ipapo vanozotaurirana. Mutengesi akanaka kazhinji haakwanisi kutaura nemunhu ane nzara. Zviri nani kumirira kusvikira ave kunzwa zvakanaka. Uye zvadaro, mushure mekunge apedza kudya kwake kwemangwanani, usaende ipapo womuburitsa pamubhedha wotanga kumuudza nezvechimwe chinhu chaunacho kuti umutengesere. Asi mira kusvikira apedza kudya kwake kwemangwanani uye achizenge zvino ari pamamiriro akanaka. Rimwe zuva ndichiparidza pamusoro pemukadzi akashambidza tsoka dzaJesu kumusoro uko kuCanada, ndaitaura izvi ndichiti, pakauya muenzi kuzoshanyira mumwe munhu, munhu uyu ane mamwe matanho aifanira kupfuura nemaari vasati vanyatsonzwa kukodzera kuti vauye kuzoshanya kana kuti kuzokurukura. Kushanya kuva nehurukuro. Zvino vaiuya kune wakakokwa. Kutanga waifanira kunge wakakokwa. Waibva wasvika pamusuo, zvino mugezi wetsoka aizogeza tsoka. Nekuda kwokufamba waibatira kunhuwa kwemhuka nezvimwe zvakadaro munzira. Ivo vese vanhu vaifamba nenzira imwe chete pamwe chete nemhuka, uye zvadaro paiva nemunhuwi pamwe neguruva. Uye nguo yechiparasitina yairi nhonga rogara padikita remumakumbo, uye nekuchiso chakanga chisina kufukidzwa, uye nepamaoko, uye vaivabata pamusuo. Anogeza tsoka ndiye aidaro, obva ageza tsoka dzavo. Zvino mumwe murume aimira ipapo aine tauro nebhodhoro rezvinonhuhwira, uye vaisasa zvinonhuhwira izvi pamaoko. Zvino vaizvizora sezvizvi nekuzvizora kumeso kwavo. Zvadaro vozotora tauro vozvipukuta pachavo. Izvozvo zvaibvisa tsvina yese nekunhuhwa, uye zvaiva nechimwe chinhu mazviri chinopa kufefeterwa sekunge minti, uye yaivaita kuti vanzwe zviri nani. Zvino pavaipinda, kwete wakapfeka shangu dzako dzakare dzakasviba ipo pamakapeti akanaka aya. Vaipfeka tumwe tudiki twakaita setumapatapata twemumba, uye vobva vapinda mukati, uye ipapo muenzi aipinda mukati, uye nyakukoka aiva svepura mukuvachingamidza. Zvino munoona, hawaizoda kuti nyakukoka akusvepure iwe uchinhuhwa zvakashata. Iwe hawaizoda kufamba pamakapeti iwe uine tsvina. Zvino ipapo nyakukoka aikusvepura achikuchingamidza, uye ipapo unenge watongovawo mumwe wemumusha. Uye zvino Mwari vane zvinhu zvakadaro. Tisati tanyatsogadzirira chirayiro chaMwari, tinofanira kutanga tasukwa nemvura dzeshoko. Kupatsanurwa, mvura dzekupatsanura dzinotipatsanura kubva kuzvivi zvedu. Zvino chekutanga, haugone kutaura kuna Mwari, uye haugone kukurukurirana naMwari. Uye pane kutanga, unofanira kutendeuka pane zvawakaita, nekuti haugoni kutenda zvakanaka kusvikira watendeuka. Ishe, regereraiwo kusatenda kwangu. Maona, ndiregereraiwo kusatenda kwangu. Unofanira kutendeuka kutanga, uye kana watendeuka, zvinowava zvivi zvako zvekumashure zvaregererwa. Ipapo unenge wava kugona kuchibhabhatidzwa. Zvino zvadaro akavimbisa Mweya Mutsvene mushure mekubhabhatidzwa. Zvino nyaya yacho ndeiyi, kuti pahurukuro iyi tinoona kuti paiva nekugezwa kwetsoka nezvinhu zvine chekuita naizvozvo zvakare, kushambidza tsoka dzedu semucherechedzo wekuchena kwemweya mutsvene. Zvino ipapoka panofanira kuva nemanzwiro mamwe chete. Kana usiri pakuwirirana neakukoka wako, ipapo imi hamugone kutaurirana. Kwete, iwe haugone kuzviita nokuti hausi kuwirirana naye. Asi kana muchibvumirana, ipapo munogona kukurukura. Saka ndizvo zvazviri kana tichiuya patafura yaShe. Tinofanira kunge tiri mukuwirirana neshoko ravo. Maona, tinofanira kuzvarwa patsva. Mweya waMwari uri matiri uchiti ameni kushoko rose ravakanyora. Zvino tinokwanisa kukurukura navo. Izvi tinazvo kubva kuna Mwari. Kana mwoyo yedu isingatipomere, ipapo tinowana kufarirwa naMwari. Tinoziva kuti tinowana zvikumbiro zvedu nechitsvako chedu nemhaka yekuti mwoyo yedu haitipi mhosva. Zvino kana Mwari vakatiudza kuti tinofanira kuberekwa patsva, uye tisina kugamuchira kuberekwa patsva, zvino tinonzwa kuremerwa zvishoma pamusoro pekuenda kunovakumbira chero chinhu hacho, munoona, nekuti tinoziva kuti hatisati taita zvavanoda. Chinhu chimwe choga ipapo, ungori munamato wemutadzi. Asi tinotaura navo kana tiri mukuyanana navo, zvinounza hurukuro. Zvino nzira iyi yechirayiro ndinoda kutsanangura kwechinguvana. Zvino tinotora chatinodaidza kuti chirayiro, chinova chingwa newaini. Zvino izvozvo zvakanyatsoratidzwa nenzira isiri iyo, zvekuti hazvina kana kunaka kutaura nezvazvo. Kuti izvi zvakaratidzwa nenzira isiriyo zvichidzika nemumakore aya. Izvozvo chaizvo izvo hazvisi chirayiro. Uku kungori bedzi kuchengeta murayiro. Maona, zvino chikonzero tichichidaidza kuti chirayiro ndechokuti zvakabva musangano rekatorike, zvekuva chirayiro chinoyera, chinova mutumbi waIshe Jesu chaiwo. Asi hausi mutumbi waIshe Jesu, zvingori mukurangarira mutumbi wake bedzi. Handina basa kuti vaprisita vangani kana vaparidzi kana angave ani zvake anozviropafadza. zvichingori chingwa newaini. Hakuna mprisita sezvo isu vanotiudza kuti Mwari vanosungirwa kuteerera mprisita kana ashandura chirayiro chavanoti chirayiro kachingwa aka kuva mutumbi chaiwo waIshe Jesu. Zvino mutende anobva atora ichocho. Zvino ndicho chirayiro, izvozvo handizvo. Kukurukura ndiko kutaurana ngana, kukurukurirana nanhingi, chimwe chinhu chaunogona kutaura nacho uye chichizotaurawo kwauri. Ndiko kukurukura. Kawendefa kechingwa akagone kudavira. Saka chaizvoizvo chirayiro chechokwadi, Mweya Mutsvene ari kutaura achipindura. Paunomubvunza anobva ataura achikupindura. Ndiko kukurukurirana chaiko. Iyi irangaridzo kutora yekurovererwa kwake pamuchinjikwa nekubuka kwake kuvakafa, kwete chirayiro. Tinochidaidza kudaro, asi handizvo. Zvakabva kucheche yekatorike zvekutora kawendefa aka, sezvatakambotaura rimwe zuva muurongwa uye nekutaura nezvazvo mukunamata zvemupunzo kuchipesana nechikristu, kuti kawendefa akakedenderedzwa ndiwo muviri chaiwo wakristu. Zvino cheche yekatorike inozvitenda izvozvo. Makambocherechedza here pakupfuura nepachechi vanoita chipiyaniso vopendekera nguwani dzavo nezvakadaro? Haisi chechi, kawendefa kechingwa kaya kari mukati imomo. Mutumbi uya uyo mupurisita akashandura kubva pakahwendefa kuva mutumbi chaiwo wakristu, umo mekuti makonzo nembeva zvinogona kuchitakura. Handiti haudaro, haugone kufunga nemafungiro emunhu. Zvino wofunga kuti chimedu chechingwa chinozova mutumbi waIshe Jesu. Hazvigone kudaro. Kukurukura ndiko kutaura uye chopindura. Chimwe chinhu chaunotaura nacho, shoko chairo rekuti kukurukura rinoreva kutaura kuna kana kuti kubatanidzwa nechimwe chinhu chiri kutaura chichipindurana newe. Uye Mwari vanokupindura chirayiro. Uye zvingori chingwa newaini, izvo zvatinoti chirayiro. Zvino Jesu akati pano, sezvandaverenga, mutumbi wangu chikafu nechinwiwa, ropa rangu mutumbi neropa, chikafu nechinwiwa. Zvino tinoda kufunga nezvaJesu nekumubatanidza izvo zvaaiva. Mutumbi wake chii? Chii chinonzi mutumbi waKristu? Mutumbi wevatendi unobatanidzwa naye muMweya Mutsvene, kwete chimupunzo, kwete chimedu chechingwa, asi mweya uri mumwoyo wemutendi. Uye vanobatanidzwa pamwe chete. Pari apo munhu naMwari vanogona kutaurirana, vanakomana nevanasikana vaMwari. Munhu anofa kubudikidza nekudeurwa kweropa kwakaunza kuregererwa kwechivi. Uye murume uyu nemukadzi uyu, mukomana kana musikana, ane kuyanana naKristu, ari kukurukurirana naye. Mutumbi semurume nemukadzi vanogara pasi votaurirana, kana mukomana nemusikana wake, Kristu nechechi yake vari kutaurirana pamwe chete. Ndicho chikonzero tichigona kunzwa kubva kwaari, uye nekuona remangwana risati rasvika pano. Uye tinogona kuziva ramangwana kuti rakanaka, nekuti tinotaurirana naMwari vakabata ziendana kuenda muruoko rwavo. Kutaurirana mumwe kune mumwe, mutumbi waKristu, mutumbi wakavanzika wepamweya waKristu. Hauna kubatanidzwa nechero chimupunzo cherudzi rupi zvarwo, kana chimwe chingwa, kana imwe waini, asi uri muchimiro chemweya. Zvino Jesu akataura zvimwe chetezvo. Torai Mutsvene Johani chitsauko 4, achitaura nemudzimai patsime, aitaura pamusoro pechinhu chakaita sekuti Madzibaba edu akanwa patsime iri uye vakachera tsime iri Jakobo uye akapa kuvana vake nemombe dzake mvura iyoyi uye imi munoti namatai muguta rekuti nekuti uye vamwe vanoti mugomo iri Jesu sekutaurwa kwazvakaitwa akati imbomirai zvishoma isu tiri majudha uye tinonzwisisa kuti chii kuti kunamata zvinorevei asi teerera kune izvi mudzimai nguva iri kuuya uye yatovapo yekuti vanamati vechokwadi vachanamata mwari mumweya nemuzvokwadi shoko renyu ichokwadi uye baba vanotsvaka vakadaro vachavanamata mumweya nemushoko chokwadi shoko renyu ichokwadi zvino akataura izvozvo kumudzimai munoona kristu mwari mweya kristu zvinoreva muzodziwa munhu akazodzwa namwari zviri izvo zvakamuita kristu wacho zvino kristu akati ndiri chikafu nechinwiwa kwete kawendefa kechingwa kwete kawendefa katinotora pano uyo haasi kristu waini yatinonwa paaritari haasi kristu inomiririra iye nenzira yekufananidzira asi kristu mweya mutsvene chizoro chiri pachechi ndicho chikafu nechinwiwa kuchema kukurusa kurimo munyika ndinoimba kuti hapana mumwe wenyu akambokunzwa asi kana wakambokunzwa hapana kuchema kungaenzana nekuchema kwenzara ukaona amai vaine mwana wavo uye vasingakwanise kufamba vachisina kana simba uye mwana mucheche ave kufa nedumbu rake rakazvimba nenzara uchinzwa kuchema kuchibva mumwoyo waamai ivavo uchiona mwana uyu matama ake awira mukati kusvika angove ganda nemapfupa uye tumatadza twake twave kupenya uye asisakwanise kuita ruzha zvachose maziso ake madiki abuda kunze hakuna kuchema sekwenzara nenyota kunze uko mumagwenga vangani vanhu vakarasikirwa neupenyu hwavo nekuda kwenyota nyaya zhinji dzokuti ndinogona kukuchengetai kweusiku hwese dziri nyaya dzechokwadi dzemugwenga zvekuti kana wava ukava nenyota kuti dhiabhori anokupa sei hwehwera zuva makambozviona kuno haufanirwe kuenda kumadokero kunozviona dzika zasi nemugwagwa uye zvinoita sekunge kune mvura zasi mumugwagwa mese zvenyu makambozviona izvozvo imi vakambotyaira nekumbova mumugwagwa mukuru iyi hwera zuva yenhema kuno imwe nguva yapfuura anenge makore matatu kana mana apfuura ndakaverenga paiva nemamwe madhadha aibhururuka achidarika nemunyika akaona hwera zuva ndokuwira munzira achifunga kuti akanga achiwira mumvura zvino akangoparara akarovera mumugwagwa wakaomarara achifunga kuti akanga achimhara mumvura iri hwera zuva kangani dhiabhori kaakaita chinhu chimwe chete ichocho kuvanhu kuvapa hwera zuva yenhema ipo pasina chinhu chiripo asi kungotenda kwekabanga vanhu vazhinji nhasi vanowana chitendero chekabanga vachiedza kugadzira chimwe chinhu kana kunyepedzera kuti pane chimwe chinhu asi zvisina kudaro sekutaura kwakaita mudzimai wechimishinari mudiki kuti akamirira kusvika ava nechokwadi zviri nani tiite saizvozvo haugone kuzodzoka uchizoedza zvakare unongove nemukana mumwe chete uye une purani yacho saka zviri nani tidzike kwazvakananga chaiko kuchema kwenzara teererai kuchema kukuru nekuti kuchema kwekushungurudzika munhu wacho ari kufa uye kana bedzi tikakwanisa kusvika panzvimbo iyoyo kana bedzi nyika ino ikagona kusvika panzvimbo painogona kuva nenzara kwazvo yamwari Iri munzara yakaipisisa kupfuura nyika dzakaita seIndia dziri kufa nenzara yepanyama. Nyika ino iri kuziya nenzara pamweya. Asi mushure mekunge waziya nenzara kwenguva yakareba, unosvika pekuti hauchaziva kuti une nzara zvachose. Zvakangofanana nekuoma nechando. Mushure mekunge wasvika pane chimwe chiyero pakuoma nechando, unotonhorwa zvakanyanya. Zvino mushure mechinguva unodzirirwa. Zvino kana wadaro wava kufa. Uye ndiro dambudziko manheru ano. Machecha ave kutonhora zvakanyanya kusvika pakuoma nechando, uye ofunga kuti ari kudzirirwa nekuva nenhengo, asi vachifa pamweya. Kufa vasingazvizivi. Pekupedzisira anovata pasi kuti akotsire, uye ndiwo maguma acho. Haazombomuka zvakare nekuti ropa rake rinenge ragwamba mutsinga dzake. Zvino kuva nenyota, Jesu akati, ropa rangu chinwiwa zviro kwazvo. Kana uine nzara yeupenyu, uine nzara yeupenyu, Jesu ane mvura yoga inogona kupedza nyota iyoyo. Uyai kwandiri, imi mose makashanda uye makaremerwa. Uko muna zvakazarurwa yakati, regai uyo ane nyota auye kuzvitubu zvemvura yeupenyu, uye anwe hake pachena. Kana uine nyota yeupenyu, isu tinoona kuti vanzveri venyeredzi vari kufanotaura pane imwe nguva mune chino chikamu chekumavambo kana chikamu chekutanga chemwedzi, kutanga pazuva rechipiri kana rechishanu, kana pane imwe nguva mumwedzi uno, vanzveri venyeredzi vekuIndia vari kufanotaura kuti nyika ichaputika kuita zvidimbu, uye mapepa nhau emuAmerica vari kuita dambe nazvo. Handitendi kuti nyika ichaputika kuita zvidimbu. Asi ndinoti hazvina kunaka kuita dambe nazvo, nekuti chimwe chinhu chiri kugadzirira kuitika rimwe remazuva ano, chimwe chinhu chakafanana neichocho. Apo nyeredzi shanu, Mars, Jupiter neVenus nedzimwe dzakadaro, padzinopinda madzo hadzina kumbobvira dzakazviita. Vanoti pamwe makore zviuru makumi maviri nezvishanu zvakapfuura. Asi ndiani akanga aripo kumashure ikoko kuti azvizive? Ndinofanotaura kuti izvi zvine zvazvinoreva pamweya. Ndinotenda kuti uku kuuya kwenyaya yaMwari yekuti zvizaruro zvikuru zveshoko zvichazarurwa munguva ino. Rangarirai, vanotaura kuti inyeredzi nhatu dzakapinda mumutsara pakazvarwa Jesu, uye idzi ishanu zvakare. Shanu inyasha, nhamba yenyasha. Tatu inhamba yekukwaniswa, shanu inhamba yenyasha. JASUNYASHAKUTANDA nezvimwe zvakadaro. Nhamba yenyasha. Mwari pavanozotumira simba ravo kuchechi, dzinenge dziri nyasha dzavo, kunenge kusiri kuteerera kwevanhu. Zvino Isaya akati muchitsauko 40, maitiro ekudanidzira kuJerusarema kuti kurwa hondo kwake kwapera. Asi zvakangodaro aive nemhosva yekunamata zvimupunzo, asi dzaive nyasha dzaMwari dzakazvitumira. Mwari kana vakatumira chero chinhu kwatiri, dzinenge dziri nyasha dzavo, kwete kugodzera kwedu. Saka zvinogona kureva chimwe chinhu. Ndinofanotaura kuti pachave neshanduko. Handizive kuti ichava chii, asi ndinotenda kuti yava kuda kuitika. Tave pane pedyo sachaipo pekuti iitike. Uye chero ani zvake aine nzara, ngaauye kuna Kristu. Kana ani zvake aine nyota, ngaauye kuna Kristu. Anopedza nyota. Ndiye mugutsi wenyota yedu yese nenzara. Ndine nyaya yandakamboudzwa imwe nguva yapfuura, ndogona kunge ndakamboitaura muchechi muno. Kana ndakamboitaura, munderegererewo nekuidzokorora kuti ndingorova panhongonya. Paiva nemutungamiriri wechiIndia, kana kuti mumwe akaita semutariri mukuru wemaIndia. Akanga achifamba munyika yeNavajo, uye akanga arasika. Zita rake ainzi Koi. Zvino aidzika nekanzira, kanzira kemhuka. Zvino ndokufunga kuti zvino kana ndikangofamba nekanzira aka, chokwadi ndichawana pane mvura. Zvino Bhiza rake rakanga rava nenyota kwazvo kusvika pekuti rurimi rwaro rwakanga rwarembera kunze rwaoma, mhino dzatsvuka uye dzazara nejecha rakanamirira. Akanga akabata hengechefu yake kumeso kwake mumadutu ejecha kusvikira kwanamirira majecha kwese, uye akanga ava kuparara nekushaya mvura. Zvino akanga achitungamirira bhiza rake paakaona kanzira aka. Zvino ndokuti paakakwira pabhiza akaona kanzira kemhuka aka akati, chokwadi kachandiendesa kune mvura. Saka akasvetukira pabhiza rake ndokutanga kudzika nekanzira kemhuka aka. Uye bhiza rakazivawo kuti rakanga riri munzira kune mvura. Mapiro anoita Mwari kufemera kumhuka dzisingataure. Zvino hero ndokudzika nekanzira aka. Pakupedzisira, shoma dzakatsaukira kune rimwe divi, shoma nani bedzi dzichibva munzira yakatambarara. Bhiza ndokuda kutendeukira ikoko kwacho, asi koya akafungawo zvakasiyana. Akaedza kurichengeta munzira huru inonyatsooneka. Akada kutanga kudzika nenzira, asi bhiza rakaramba kuenda. Akaribaya nesimbi dzepashangu, rikabva rarira rikabva ratanga kufamba nemwe nzira, uye rakatanga kumira rakasimudza makumbo emberi. Rakanga risisina simba rekumukandira pasi. Saka akatanga kuribaya-baya zvakare nesimbi dzepashangu kusvika acheka-cheka bhiza iri neshungu dzekuti asvike pane mvura. Upenyu hwake hwaizoponeswa kusvikira bhiza rakamira richibvunda richibuda ropa. Zvino akatarisa pasi, akatarisa zasi, uko zvino bhiza rakanga richibvunda saizvozvo zvokutopotsa radonha pasi pake. Akaringa pasi akatarisa ndokuona ropa parutivi paro. Iye akanga ari muKristu. Zvino akati kubhiza rake, akati, ndakagara ndichinzwa kuti dzesango kana kuti mhuka dzine kufemerwa. Hazviratidzike sekuti boka dikiri rakaenda nenzira iyi rakange richienda kumvura. Zvinoita sekunge nzira huru iyi pano yaizotungamira kwadzinoenda nguva dzose kumvura. Asi akati, kana wakanditakura zvakatendeka kusvika pari zvino, ndichatevera kufemerwa kwako. Oh, ndinofunga sei izvozvo pamusoro paKristu. Nzira inoenda mukuparadzwa yakajekeswa nekupenya nzira yose. Asi kune nzira nhete inotungamira kuupenyu. Vashoma varipo vachaiwana. Bedzi kwete kufemerwa, asi Mweya Mutsvene uchakutendeutsira kudivi rine mvura yeupenyu. Ndinofunga wandiunza ndakachengeteka kusvika pari zvino, ndichautora nzira yangu yese yasara. Kuchipedzisa nyaya iyi, akanga asati ambofamba kwehafu yemaera zvokuti kamwe kamwe bhiza riya rakatendeka rakasvetukira mugomba guru remvura. Bhiza raiziva zvaraitaura nezvazvo, zvaraireva nenzira yekuratidza kwaro kumutashi waro. Akapindamo aiti akamwaya mvura pamhino dzebhiza iri, akazvigeza iye pachake, akadanidzira nekuzhambatata. Zvino akanga achidanidzira neizwi riri pamusoro-soro ndokudira mvura ichidzika muhuro make, uye achidanidzira, taponeswa, taponeswa, taponeswa. Uye bhiza richinwa uye richibvunda. Zvino akatarisa mativi aro aiva neropa. Ipapo rose rakabuda kubva pamavanga esimbi yeshangu. Ndokubva ati ipapo akati, ndakanzwa mumwe munhu achiti, buda mvura umo. Uye akatarisa ndokuona mufudzi wemombe mudiki akanga asina chimiro akamira ipapo. Zvino ndokubuda mumvura. Akati akanzwa munhu wemoto, ndokutarisa necheuko ndokuona boka revarume vakanga vakadzika musasa ipapo. Vakambenge vari pabasa rekutsvaga pane zvicherwa, vakanga vabata pane ndarama. Zvino vari munzira yavo yekudzokera vaine mabhiza avo nemabhiza ekutakura mitoro pamwe navo. Uye vakanga vasvika pagomba iri remvura, uye vakanga vachizorora zvakare. Vese vakanga vadhakwa. Vakati vakanga vachibika nyama yemhuka. Zvino akanodya navo, uye akati mumwe wavo akati, tora doro umwe. Akavaudza kuti ainzi ani, ainzi Jack Coy, mutungamiriri wechiIndia. Saka akati, zvakanaka, zvino tora doro umwe. Akati, kwete. Akati, handinwe doro. Zvino izvi zvinoita sekutsvinya kuvanhu ivavo. Saka akati, iwe uchanwa doro redu. Akati, kwete, handinwe. Saka akasimudza jagi mudenga ndokuti, tora unwe. Vakadhakwa vose zvavo, munoziva vangangoita vatanhatu. Saka akati, maita basa vakomana, ndokuti kana nyama yedu yakanaka zvokuti uidye, whisky yedu yakanakawo zvokuti uinwe. Zvino munoziva zvavari vanhu vavakadhakwa. Uye akati, kwete, akadaro. Vakaisa bara mupfuti ndokuti, iko zvino uchanwa kana kuti. Akati, kwete, kwete, handisi kuzonwa. Zvino uya ndokubva atanga kumunanga nepfuti. Akati, chimbomira zvishoma. Akati, handisi kutya kufa. Akati, ini handisi kutya kufa. Akati, asi ndini ndinoda kukuudzai nyaya yangu ndisati ndafa, chikonzero sei ndisinganwe. Akati, ndinobva kuKentucky. Akati, uye mune kamwe kamba kadiki kemapuranga mamwe mangwanani, maiva naamai vakanga vava kufa vakandidaidza padivi remubhedha wavo. Ndokuti, Jack, baba vako vakafa vaine njumba remakasa muruoko rwavo patafura, vakadhakwa. Uye vakati, usambofa wakanwa Jack. Chingava chii chaunoita, zvino akati, pauma pamai vangu ndakaisa maoko angu. Uye, ndakavimbisa Mwari sekamukomana kaduku kemakore gumi ekuberekwa. Handisi kuzotanga kunwa, akati, handisati ndamboritora. Uye akati, zvino, kana uchida kupfura, chingopfura hako. Zvino, chidhakwa pachakasimudza pfuti ndokusimudza jagi mudenga zvakare ndokuti, ritore kana kuti ndokupfura. Zvino pakarepo pakarira pfuti, jagi richibva rapaduka. Padivi pemupata pakanga pakamira mufudzi wemombe mudiki wekare. Aiva asina chimiro, aine misodzi ichiyerera nepamatama ake. Akati, Jack, iniwo ndinobva kuKentucky. Ndakapa vimbiso kuna amai rimwe zuva, asi ndakatyora vimbiso yangu. Akati, ndanga ndakamirira kusvika varume havanyatsodhakwa zvakakwana, uye ndanga ndichida kuuraya boka ravo vese zvakangodaro, ndotora ndarama yese yavainayo. Akati, asi ndange ndiri chidhakwa zvakare, ndakaita zvakaipa. Asi akati, ndine chokwadi chekuti pfuti yangu payaita maungira kumusoro mumipata yekudenga, amai vandinzwa ndichinyora pasi chitsidzo chekuti handichazviita futi. Zvino ipapo, nenyasha dzaMwari, akatungamirira vanhu vose ava kuna Kristu, vose ivavo kunze ikoko. Munoona, pane chimwe chinhu pamusoro pemvura, chimwe chinhu chinovandudza. Pfungwa yangu yanga iri yekuti kuenda kumvura kana uine nyota. Pane zvazvinoita kwauri kuenda kumvura kana uine nyota. Zvino akati, ndinokusiyirai rugare rwangu. Rugare rwangu ndinokupai, kwete sekupa kunoita nyika rugare, asi nzira yaanokupa nayo rugare, rugare rwake runopedza nyota yedu. Kana tichishuvira rugare, zvino ngativandudzwei murugare rwake, kuziva kuti tine rugare naMwari kubudikidza naShe wedu Jesu Kristu. Iye ndiye mupi werugare rwedu runopedza nyota yedu. Ndima inoti, ndiye chikafu zvirokwazvo uye nechinwiwa zvirokwazvo. Ndine chinyorwa chidiki pano, ndima 57, chikafu zvirokwazvo uye nechinwiwa zvirokwazvo. Teererai zvaakataura pano. Zvino, baba vapenyu sezvavakandituma, neni ndinorarama nababa vangu. Saizvozvo, anondidya, kunyangwe naiye achararamawo neni. Nemamwe mashoko, baba vakandituma, uye ndinorarama kubudikidza navo. Uye munhu wese anouya kuna Kristu, anofanira kurarama naKristu. Oh, ini zvangu, hezvo kaizvo, ndicho chirayiro, ndicho chirayiro chaicho chaunowana kana uchirarama kubudikidza naKristu. Zvino, mitumbi yedu inoda zvokudya nezvokunwa zuva nezuva kuti tirarame. Mutumbi wedu wepanyama. Kana isu tikasatora chikafu zuva rega rega pamwe nekunwa, ipapo muviri wedu unopera simba. Pane chimwe chinhu chiri matiri chekuti tinofanira kuva nechikafu. Chikafu chezuva rimwe hachigari kusvika zuva rinotevera. Unofanira kuwana chikafu zuva rega rega kusimbisa munhu wako anofa. Unogona kurarama kusvika zuva rinotevera, asi unenge wapera simba. Uye zuva rechipiri unowedzera kupera simba. Uye pazuva rechitatu unenge wave kupera simba zvakatonyanya. Zvino ndizvo zvatinoita kakawanda muzvinhano zvemweya. Munoona, zuva rega rega tinofanira kukurukura naKristu. Tinofanira kutaura naye zuva rega rega. Tinofanira kupedzerana naye zuva rega rega. Pauro akati, ndinofa zuva nezuva. Maona, zuva nezuva ndinofa, asi ndinorarama. Kwete ini, asi Kristu anorarama mandiri. Saka, kana mutumbi wako wenyama uchida chikafu zuva rega rega, nekunwa zuva rega rega kuti urarame, mwiri wako wemweya unodawo chikafu chemweya, uye nehurukuro naShe zuva rega rega kuti urarame. Hongu, Jesu akati, munhu haangararame nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobva mumuromo waMwari. Saka, zuva rega rega, tinofanira kuverenga Bhaibheri. Vamwe vanhu havatomboriverenge zvachose. Vamwe vanoribata kaviri kana katatu pagore. Asi wechokwadi, mutendi wechokwadi akanyatsovakwa pamweya, anoverenga Bhaibheri rake mazuva ose, uye anotaura naShe. Ndizvozvo. Anofanira kudaro, munhu haangararame nechingwa chete, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maMwari. Zvino, chimwe zvechinhu chatinodyira chikafu, kuvaka mutumbi wedu kuti udzivise zvirwere. Kana iwe ukasadya chikafu, uye worega muviri wako uchishaya simba, zvino unodheererwa nezvirwere. Zvirwere zvichapinda muropa rako chaimo zvino apa waenda. Kana ropa rako risina hutano uye risina kuchena, manje ipapo rino, chirwere chichapinda chaimo mutsinga dzeropa rako. Saka unofanirwa kudya chikafu chakanaka chinovaka muviri kuti uchengete ropa rako richifamba zvakanaka. Kana ukasadaro, iwe uri panjodzi yekubata zvirwere. Ndiro dambudziko nemakristu mazhinji. Sezvakaita zvirimwa zvemugreenhouse, munoziva. Ukabvisa chirimwa kubva mugreenhouse, unofanirwa kuchirera semucheche. Achizive mamiriro ekunze, achizive kupenya kwezuva nezvimwe, changa chakafukidzwa uye chichirerwa semucheche. Zvino ndiro dambudziko nevazhinji vanongonziwo makristu. Zvirimwa zvemugreenhouse ndizvozvo chaizvo. Chinodhererwa nezvimbuyu zvese zvinosvika pachiri. Munoziva, ndeidzo bedzi mbembe, ndeidzo bedzi mbembesa dzakapfava dzinofanira kupapaidzwa kana kuti mbesa dzemasanganiswa. Munoziva, ukatora mhou yakare yeHereford woibudisa kunze uko kumafuru, uye woburitsa iya yenyangarefu kunze ikoko, iyo yenyangarefu inogona kuziva nzira yayo nekuti nderudzi rwepakutanga. Asi ukatora Brangasi kana Hereford iyo yemarudzi akavhenganiswa, uye neyemasanganiswa, imombe iri nani pakutaridzika. Chokwadi yakadarika pakukora uye nepautano. Asi ukadziburitsa kunze uko, hadzigone kuziva nzira yadzo. Dzinofa, dzinofanira kurerwa semucheche. Maona, uye ndiro dambudziko nhasi nemakristu anopfeka zviri nani. Machechi akawedzera kukura uye nekudzidza kwakawanda, dzidziso yebhaibheri yakawanda, asi vanofanira kugara vachirerwa sevacheche nguva dzose. Unofanira kutarisa nemugirazi ravo kana kuti hausi kuona zvachose. Chatinoda makristu emhando yepakutanga vakazvarwa pasi peropa raIshe Jesu, vasingararamiswe nedzidziso yebhaibheri yechechi, asi kubva pashoko raMwari, hurukuro naKristu, shoko richiuya mumutendi, mutumbi wake wemweya unovakwa, kwete mwana wemugreenhouse. Pane mumwe mushumiri ati nhasi, ndamunzwa azvitaura panepfenyuro, ati paakasvika munyika muno, akabatwa nedambudziko guru remumhino, uye vakanga vachitaura nezvokuti vagomuvhiya. Zvino vakati vachaita ichi nechocho, uye vomucheka nekumuvhiya nekubvisa dzimwe nhengo dzemumhino, izvo zvaizowidzira chiso chake mukati nezvimwe zvakadaro saizvozvo. Zvino akati akanga anwa guchu remapiritsi, zvaiita sekuti aive nemapiritsi akawanda aifanira kunwa. Asi paakauya kuna chiremba wechikristu akanaka, chiremba uyo akati ngatikanganwei zvemapiritsi, uye ngatikanganwei zvekuvhiya izvozvo, uye ngativake muviri kuitira kuti ugone kudzivirira chirwere chemumhino ichi. Ndizvozvo chikonzero nei vanhu vasararame kwenguva yakareba sezvavaimboita. Tinofanira kubayiwa Jackson reizvi uye neJackson reizvo, uye nekuzvipapaidza isu nemhando dzese dzemishonga. Zvinoitei izvozvo? Zvinotiita kuti tipfave, tifute, tiite mazinyamanyama zvisina kunaka. Apo vanhu vekare kare handiti isu tiri kudhererwa neurwere hwese hawo. Iye zvino vari kuwana utachiwana hwakaipa nezvimwe zvese. Ndakamira muAfrica, handina kukwanisa kubayiwa Jackson remararia, asi kaumutu kemararia kakangomhara paruoko rwangu. Ndatova nemararia, haturire uye iwe hautozvizive. Tunomhara, tunongokumhara ndizvozvo, watobata mararia. Kana ukararama, iwe uchava nayo kwemakore 15, uye dzimwe nguva unofa nayo. Asi kwaiva nevanhu vatema vaya, mutumba tweuswa nehumutu pose pamakumbo avo. Ivo vakashama, humutu hwakanamira pavari, humutu hwemararia, uye hazvaimbovanetsa kana sei vakanga vava nekudzivirirwa mavari. Vaiva neJackson rokudzivirira ravakapiwa naMwari. Uye ndiro dambudziko nhasi nevanhu, ndiro dambudziko nechechi. Tine maJackson akawanda evacheche nedzidziso yebhaibheri yakagadzirwa nevanhu kusvikira takapfapfaidzwa. Chatinoda kubayiwa Jackson raMwari nekudzivirira kubudikidza neshoko raIshe Mwari. Munhu achararama zuva nezuva nemhando yechikafu ichocho kuti chivake mweya wake mukuva nedziviriro kubva kuzvirwere zvepamweya. Izvo zviri kuyerera nekusvetuka-svetuka nemunyika mose. ndine manotsi akawanda pane izvi asi ndinofanira kuchimira zvino waumbwa wogadzirira kubayiwa dziviriro zvino tinorarama neizvi mitumbi yedu inofanira kuva nezvizvi uye kana tikasadaro tinobatwa nemhando dzese dzezvirwere uye shoko ramwari patinoritenda nekurigamuchira nehurukuro ishe shoko renyu ichokwadi chechi yangu inoti haufanirwe kuzvarwa patsva vanoti kukwazisana maoko ndiko kuzvarwa patsva vanoti kusaswa vanotaura zvimwe zvinhu zvose izvi ndizvozvo baba mwanakomana nemweya mutsvene asi bhaibheri rakataura zvekubhabhatidzwa muzita rajesu kristu maona zvino imeendererai mberi nemajekiseni aya ekugadzirwa nevanhu kana muchida unongozviitawo mukristu akagadzirwa nevanhu maona iwe haudi izvozvo haugone kuva neupenyu kune bedzi kubudikidza nakristu uye zvino shoko rake rinoitei rinovaka mutumbi wedu wemweya wakasimba patinokurukura naye kuti tidzivise dhiabhori unoti hama Branham chii chamati hurukuro mushoko rake hongu iye ndiye shoko pakutanga kwakanga kuine shoko uye shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu uye tinofanira kudya mutumbi wake zvino mutumbi wake ishoko rake nokuti iye ishoko uye akati muna Johani 15 kana muchigara mandiri uye nekurayira kwangu shoko rangu richigara mamuri ipapo unogona kukumbira zvaunoda uye uchazviitirwa hezvo kaizvo ichokwadi ichi onaka kumbira zvaunoda unoitei uri kuvaka muviri wako kuti uve nekudzivirira kubva kune mumwe anouya oti oh chechi yedu haitendi mukudanidzira unoona wakavakwa chii une rayiro mauri shoko uye iwe wakadzivirirwa kubva pazviri kana chitsama chezvisina maturo chikapinda chii kana chisina shoko machiri zvino unenge uine chokwadi chekuti chakaipa handina basa kuti chinotaridzika sei kuva chemazviro kwazvo kana chisiri shoko chisiye chakadaro ndizvozvo chisiye chakadaro handina basa kuti chinoitei chinofanira kuenderana neshoko mumunamato pandanga ndichitora mashoko amikaya akamira ipapo tarisai zvairatidzika sekuva zviri izvo chaizvo apo pavaive neisraeri uye chikamu chenyika ichi chakanga chiri chavo vatorwa vaya vakanga vapindamo vakaitora kubva kwavari uye vakanga vatovaka dzimba dzavo uye muvengi akanga achigara muchikamu chenyika yavakanga vapiwa namwari saka zvaiita sekunge mazana mana evaprofita vechebheru aya vaitaura chokwadi asi munoziva pakanga pane chimwe chinhu pamusoro pajehoshafati chaiva chemweya akati hamuna mumwezve here akati ndine mumwe asi akati ndinomuvenga chinhu chega chaanoita kuprofita zvakaipa akati endai munomutora timunzwe zvino akakwira kumusoro akati endererai mberi mukwidzeko asi ndaona israeri yakapararira semakwai asina mufudzi ipapo akataura chiratidzo chake zvino ndechani chechokwadi apa zvairatidzira sekuti mazana mana aya akataura chokwadi varume mazana mana vakadzidziswa zvakanaka vakati kwirai muende ishe vanemi uye kunyange zedhekaya akanga ane aiva nenya zedhekiya akanga aine nyanga mbiri huru dzesimbi dzakagadzirwa akati neidzi muchadzinga vatorwa kubva munyika akanga ane chokwadi chekuti akanga ataura chaizvo aiziva kuti akanga ataura chaizvo asi munoona akanga achikanganisa zvino pano Mikaya mumwe chete achipikisana nemazana mana uye akati kana mukakwirako Israeri ichapararira isina mufudzi vamwe vakati kwirai ishe vanemi zvino pane zvinoonekwa vakanga vachitaura chokwadi nzvimbo yacho yakanga iri yeisraeri asi shoko rashe rakanga rapomera Ahabhu saka mwari vaizoropafadza sei zvavakanga vapomera hezvo kaizvo nhasi maona shoko rerayiro rakanga riri muna Mikaya zvino kana uri kukurukurirana namwari mukutora chirayiro chaicho asi mweya uri mauri usingabvumirane neshoko iri hausi kukurukurirana namwari uri kukurukurirana nemadhimoni uye anotevedzera kwazvo bhaibheri rakati mumazuva ekupedzisira achapotsa anyengera vasanangurwa chaivo dai zvaibvira asi matenga nenyika zvichapfuura asi shoko rangu harizopfuuri uye kana mupauro akati vagaratiya 1:8 kana ngirozi inobva kudenga ikaparidza rimwewo evhangeri kunze kweiri ramakanzwa kare ngaive yakatukwa kunyange ngirozi mucheche yekutanga apo varume avo vakaita samutsvene Martin Irenaeus varume vaiva neumwari apo dhiabhori paaionekwa semutumwa wechiedza asi imi tarisai anenge akabva pashoko zvishoma akazviratidza kuna Evha semutumwa wechiedza akamuudza kuti chokwadi ishe vakataura izvi ishe vakataura izvi asi pekupedzisira haana kubvumirana namwari uye ndizvo zvinoita hurukuro yenhema nhasi kana vanhu vachifunga kuti vari kunamata kuna mwari uye vasingateerere shoko ihurukuro yenhema kana muchigara mandiri neshoko rangu riri mamuri zvinokumbirai chero chamunoda munoda uye chichaitwa zvino hazvigone kubaka pane imwe nguva zvozongoti mbombombo pane inotevera kana muchigara mandiri mashoko angu achigara mamuri ndiko kuti kugara ipapo kugara zvinoreva kuzorora uri ipapo kuva uri ipapo hongu ndiko kudzivirirwa kubva kuzvirwere zvechivi zvino regai ndivhare ndichitaura izwi rimwe chete iri zvino tisati taenda kutafura yechirayiro ropa remutumbi washe zvakasanganiswa nemukutenda ndiro ropa nemutumbi ndiwo mweya neshoko zvakasanganiswa nemutenda zvinotipa upenyu husingaperi uyo anodya nyama yangu nekunwa ropa rangu ane upenyu husingaperi uye ndichamumutsa nezuva rekupedzisira ndezvokaizvo chiichocho chirayiro chashe shoko nemweya upenyu uhu huri muropa shoko nemweya zvinova izvo upenyu husingaperi kubudikidza nekutenda munashe heunoi munamato wangu ndinoona magumo achiswedera uye ndichiona kuti chero nguva chimwe chinhu chinogona kuitika uye nekuziva kuti hatisi kure nekuuya kwashe ishe zvino nemuzita rashe jesu mwanakomana wamwari regai nditore shoko munondo ndiuzunguze nekutenda kwandinako uye ndigocheka nzira yangu nemusimba rose remadhimoni kusvikira ndaona jesu kubudikidza nekutaura kweshoko rake kurukura neshoko rake kana muchigara mandiri uye shoko rangu riri mamuri zvino ndikumbirei zvamunoda uye muchazviitirwa zvakanaka seizvi heyo hurukuro yechokwadi neshoko nemweya uine kutenda kwekuzvizunguza pamwe chete kumbirai chamunoda uye muchachiitirwa ngatinamatei mwari baba vatsvene vane nyasha uye vanokudzwa ndiri mukuru Elshaddai kuna Abrahamu o mwari kuenzana kwakaita chirayiro chikuru ichi chashe neupenyu husingaperi uye kuti chinodzivirira sei kubva pakuzvikudza chinodzivirira sei kubva pakusatenda chinodzivirira sei kubva kuchivi chenyika ihurukuro ine rudo rwamwari nababa vedu vekudenga uye kubudikidza nekururama kwajesu kristu tine mukana wekusvika patafura iyi uye tinonamata ishe kuti mutipe mumwe nemumwe wedu mukana wekusvikapo manheru ano mumweya tiregerereiwo uye tinoda kuti mitumbi yedu yemweya ikure hatina basa nekujoina imwe chechi kana sangano tinoda kuvaka mutumbi wemweya pakuzvidzivirira kwechivi kusvika panzvimbo yekuti hapasisina chishuwo chekuita zvakaipa uye apo mweya mutsvene unokwanisa kutora shoko rake omene nemiromo yedu woritaura ringoridzwa semataurirwa rakaitwa pazuva iroro nekuti ndiwo mweya mumwe chete wakanga uri muna ishe jesu ndinonamata baba kuti mugotipa izvozvo nguva dziri kupera kuti ndirini hatizive apo pachaponeswa wekupedzisira asi ndinonamata manheru ano ishe kana paine avo pano vasingakuzivei semuponesi wavo dai vakakuwanai manheru ano pavanouya kumvura iyi yerubhabhatidzo sechirangaridzo chekupupura kuboka iri revatendi kuti vanotenda nyaya yekuti Jesu weNazareta akazvarwa nemhandara Mariya uye akaurayiwa akarovererwa pamuchinjikwa naPondio Pirato uye akamutswa nezuva retatu namwari uye agere kuruoko rwerudyi rweumambo hwavo manheru ano achirarama nguva dzese achireverera. Itai Ishe kuti munhu mumwe chete iyeye achiteerera mirayiro yebhaibheri, tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mubhabhatidzwe nemuzita raJesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi zvenyu. Nekuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ramunofanira kuponeswa naro. O Mwari, dai vanhu vaona kuperera kwazvo uye neshoko rakasimba. Hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu ramunofanira kuponeswa naro. Asi muzita raJesu Kristu. Naizvozvo muapostori akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuti muregererwe zvivi uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Nekuti vimbiso iyi ndeyekuzera roga roga kune vese vachazodanwa naIshe Mwari wedu. Zviite Ishe kuti pave nekudanwa kwevakawanda manheru ano. Uye zvinonziwo zvakare naIshe wedu, hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwokunge baba vangu vamukweva, uye vose vandakapiwa nababa vachauya kwandiri. Makwai angu anonzwa izwi rangu. Mutorwa, uye kana mutorwa akataura izwi risiri mumagwaro, nekukurumidza makwai anoricherechedza. O Mwari, uye kana riri izwi renyu bhaibheri zvarinotaura, gwai rose rinorinzwa, nokuti iro ndiro chikafu chemakwai. Vakambokurukurirana vanoziva kuti baba vanopa chikafu chemhando iyi. Munhu angararame nechingwa chete asi neshoko rese rinobva mumuromo maMwari. Zviite Ishe kuti vazhinji vaone uye vanzwisise uye vauye kwamuri manheru ano. Ava vasina mweya mutsvene dai vakasazvisiyira kune imwe awa, vanogona kunge vatononoka mune imwe awa, vanogona kunge vasisipo pano. Uye Baba, sezvataungana tiri patafura zvino kuti titore uyu mufananidzo wemutumbi wenyu wakamedurwa, tinonamata kuti kana paine chivi pakati pedu Ishe, tiregerereiwo. Imi makati, pamunoungana pamwe chete, miriranai. Mwari, kana paine chivi muungano ino chero papi zvapo, ndinonamata kuti ropa raJesu Kristu ripatsanure murume uyu kubva kuchivi chake, kana uyu mudzimai, mukomana kana musikana. Uye Baba, ndinozvinamatira pachangu kuti munditsaure kubva pakupokana kwese, chivi chese, kusatenda kwese, chero chinhu chino. Tinoziva kuti kusatenda chivi ndicho chivi bedzi chiripo, uye asingatende akatopomerwa kare. Uye chivi choga chiripo ndiko kusatenda shoko raMwari. Uye Baba, kana paine kusatenda mandiri, ndiregerereiwo. O Mwari, zvokuti pane kwakawanda, uye ndinonamata kuti mundiregerere. Regereraiwo ungano yangu yamandipa manheru ano, uye mugovapa kudya kweshoko. Zviite iwo. Uye patiri kutora idzi yeuchidzo diki dzemutumbi wakamedurwa waiye akamutswa kubva kuvakafa, uye ari mupenyu nekusingaperi pakati pedu, dai tagamuchira chirayiro kubva kwaari Ishe, kurayira kwemweya mutsvene. Zviite iwo Baba, tinokumbira muzita raJesu. Amen. Zvino kwamuri imi munofanira kuenda uye musingakwanise kugara kwenguva ingangoita maminitsi 15 yeshumiro yechirayiro, hatisi vazhinji yedu uye tichatora chirayiro. Hachisi chirayiro chavakadonongodzwa, zvemazviro kwazvo ndechemutendi wese muKristu. Mwari havana muganhu wakatarwa pakati pebaptist nemethodist nevakadaro. Isu tose nemweya mumwe chete takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe chete, uye tiri vagarisani pamwe chete muumambo hwaMwari. Kana paine mumwe munhu pakati pedu ari muenzi, ina handisi pano nguva zhinji uye handizive kuti ndiani ari nhengo uye ndiani asiri. Rangarirai, zvisinei kuti uri wechechi ipi, hazvinei nechekuita nazvo. Pane chechi imwe chete bedzi, zvisinei, uye haujoine mairi, unoberekwa mairi, ndizvozvo chaizvo. Uye unoberekwa muchechi yaMwari iyi, uye tinonamata kuti ugamuchire Kristu manheru ano. Kurukura naye apo tiri kurangarira muviri wake wakamedurwa, uye nezvinhu zvidiki zvatinotora zvepaseka. Zvino dai Mwari vasasa neropa mwoyo yedu nehana. Zvino vachaunza chirayiro kuno, uye tichaverenga zvino kubva muna vakorinde vekutanga chitsauko 12, uye tichadya chirayiro pakarepo mushure meizvi. Uye tinovimba kuti Mwari vachakuropafadzai zvakanyanya. Zvino kana tangoverenga izvi, kana kuti tisati tazviverenga, kana uchifanirwa kuenda, zvakanaka. Unogona hako kubuda zviri nyore uye wozova nesu zvakare chitatu manheru, nesvondo mangwanani nesvondo manheru. Kana ukakwanisa kugara kuti utore chirayiro pamwe nesu, tichafara zvikuru kuti uzviite. Zvino pakarepo mushure maizvozvo pachava Ishe, pachava neshumiro yerubhabhatidzo, ichange iripo mumaminitsi angangoita 15 kana 20 kana atowandisa, ndinofunga kudaro. Vakorinde vekutanga chitsauko 11:23, ndakagamuchira kubva kuna Ashe icho chandakakupaiwo kuti Ishe wedu neusiku humwe chete hwaakapandukirwa akatora chingwa. Zvino akati avonga, akachimedura akati, "Torai uye mudye. Ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi. Itai izvi muchindirangarira." Nenzira imwe cheteyo akatora mukombe. Zvino akati anwa akati, "Uyu mukombe wetestamende itsva muropa rangu. Itai izvi nguva dzose kana muchiunwa muchindirangarira." Nekuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munoratidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Naizvozvo, ani naani asingadyi ichi, ani naani anodya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu waShe nomutoo usina kufanira, achava nemhosva yomuviri neropa raShe. Asi munhu ngaazviedze pachake, saka momurega adye chingwa ichi nokunwa mukombe uyu. Nokuti anodya nokunwa nomutoo usina kufanira, anozvidyira nokuzvinwira kurohwa zvaasinganyatsonzveri muviri waShe. Nemhaka iyi, vazhinji varipo pakati penyu vanorwara uye vasina simba. Vazhinji vavete. Nokuti dai taizviedza isu timene, hatizotongwi. Zvino kana tichitongwa, tinorangwa naShe kuti tirege kutongerwa kurohwa pamwe chete nenyika. Naizvozvo, hama dzangu, kana muchiunganira pakudya, miriranai mumwe nemumwe.
Now just a moment of silent prayer for every one of us. Pray for me while I pray for you.
Zvino tive nechinguvana chemunamato chinyararire kune mumwe nemumwe wedu. Ndinamatireiwo ini ndichikunamatiraiwo. Ipaiwo zvikumbiro izvi Mwari samasimba. Tiregerereiwo pakudarika kwedu sekuregererawo kwatinoita vanotitadzira. Izvi tinozvikumbira muzita raJesu Kristu. Amen. Utu tupasuru tudiki twechingwa chekosha chakagadzirwa chisina mafuta, mbiriso nezvimwe zvakadaro zvinomiririra mutumbi waShe. Hachisi chedenderedzwa, chakamedurwa muzvidimbu zvese. Imhaka yekuti zvinoreva mutumbi wake wakamedurwa uyo wakamedurirwa isu. Uye dai Mwari vapa marupafadzo avo kune wese anochidya. Zvino hausi mutumbi, chinongomiririra mutumbi bedzi. Handina simba, hakuna kana munhu anaro kuchiita chimwe chinhu kunze kwechingwa. Mwari bedzi. Uye ndizvo zvavakatitaurira kuti tidye chingwa ichi uye tinwe mukombe uyu wewaini. Zvino ngatikotamisei misoro yedu. Mwari mutsvene tsvene, uyo watiri varanda vake, muzita raJesu Kristu, chenesaiwo chingwa ichi pabasa rachagadzirirwa, kutiita kuti isu patiri kuchigamuchira tirangarire kuti Ishe wedu akarovererwa pamuchinjikwa, uye mutumbi wake wakakosha uye uri mutsvene sezvawaiva, wakanga wakavhenganiswa nemavanga neminzwa nezvipikiri nekuda kwedu, kuti kubudikidza nemutumbi wake wakapamurwa pakabuda mweya unotipa upenyu usingaperi, dai isu Ishe patiri kudya ichi tava nenyasha dzerwendo sezvakaita Israeri makore 40 vari murenje. Pakati pavo pakanga pasinai vane hutera. Mwari Baba, zviitewo izvi patiri kunamata kuti muchenese chingwa ichi, chingwa chekosha pabasa rachagadzirirwa, muzita raJesu. Amen. Mukombe wetestamende itsva, ropa. Ndinofunga nezverwiyo rwuya, kubvira nekutenda pandakaona iYehovha inodirwa nemaronda enyu anoyerera. Rudo runodzikinura rwave dingindira rangu, uye ruchava izvozvo kusvika ndafa. Pandinoona ropa iri, mazambiringa, ropa remazambiringa, ndinoziva kuti rinomiririra ropa rakabuda muviri waIshe Jesu. Dai ani naani anogamuchira izvi ava neupenyu husingaperi. Dai urwere hwabva mumiviri yavo, dai kuneta neutera, kutsimbirirwa. Dai diabori muchimirwa chese avasiya kuti vave nesimba guru neutano neupenyu usingaperi kuti chiedza chavo chipenye pamberi pechizvarwa chino chakaipa uye cheupombwe chatinogara machiri kuti vakudze Mwari. Baba vekudenga, tinounza kwamuri chibereko chemazambiringa. Muzita raJesu Kristo, chichenesei kumiririra ropa remwanakomana wenyu Jesu. Nemariri tine akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu nemavanga ake takapodzwa. Zviite Ishe kuti upenyu huuye kwatiri, upenyu usingaperi hwakawanda zvikuru, kuti tigokwanisa kukushumirai zviri nani. Tive nesimba uye neutano kuti zvititakure kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, uko kwatinotarisira kukushumirai kwese kwamuchatidaidza. Tipewo maropafadzo aya muzita raJesu tinonamata. Amen.